Aneraka na Kamurie Zimbabwe, Ino Studio 7.
Tishitepe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulola indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri mbudzi 24, 2020. Mangateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kutima kwanza kuwanesu mchirongwa chetu cha nasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri mu Washington DC, ndi chiti ezvinezviri mchirongwa chedu cha nasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu vashanu vakafane chirwere cheCOVID-19 nezuro. Mukuru anoona nezvezvirwere zvinotapuriranwa mubazi rezveutano, Dr. Poshia Manangazira, vanoti dambudziko rekukwira kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 kumatunhu ari kuchamhembe kwenyika riri kukonzerwa nekubatana kwenyika neSouth Africa. Bato rinopikisa reMDC Alliance roziya urongwa hwemamiriro akaita upfumi hwenyika. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi, vashandi nevashandirwi voziya nezvebhajeti regore rinouya riri kuparurwa negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube nemusi wechina. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump votenda kuti paite kutambidzanwa kwemasimba mumapazi ehurumende nevakakunda musarudzo vaJoe Biden, kunyange hazvo vachiri kugunun'una. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vashanu vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika. Pavanhu ava, vana vakashaya kuBulawayo, mumwe chete akashaya ari kuMasvingo. Vanhu vafa nechirwere ichi munyika vave mazana maviri nemakumi manomwe nevatatu kana kuti 273. Vamwe vanhu makumi masere nevasere kana kuti 88 vakabatwa nechirwere ichi nezuro. Pavanhu vakabatwa nechirwere ichi vakawanda vari kuBulawayo, vanove makumi mana uye vamwe vanhu makumi maviri nevana vakabatwa nechirwere ichi kuMashonaland West. Vanhu vose vakabatwa nechirwere ichi havana nhoroondo yekushanya kunze kwenyika. Vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga vave zviuru zvipfumbamwe nemazana matatu ane vasere kana kuti 9308. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vave zviuru zvisere nemazana maviri nemakumi masere nevasere kana kuti 8288 mushure mekunge vamwe vanhu makumi matatu nevatatu vapora nezuro. Vanhu vachiri kurwara mazana manomwe nemakumi mana nevanomwe kana kuti 747. Mukuru anoona nezvezvirwere zvinotapuriranwa mubazi rezveutano, Dr. Poshia Manangazira, vanoti dambudziko rekukwira kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 kumatunhu ari kuchamhembe kwenyika rinogona kunge riri kukonzerwa nekubatana kwenyika neSouth Africa, iyo ine huwandu hwevanhu vakawandisa vabatwa nedenda iri muAfrica yose. Matunhu eBulawayo, Matabeleland North, Matabeleland South neMasvingo ari kuona vanhu vakawanda vari kubatwa nechirwere ichi pamwe nekushaya nacho zvikuru kubva pakati pagumi guru. Tatanga nekubvunza Dr. Manangazira kuti vanoti kudii nekukwira zvakare kwave kuita uwandu hwevanhu vari kubatwa pamwe nekufa neCOVID-19 munyika.
Tinotenda nemubvunzo wanyu vaJonga. Hongu ichokwadi kuti tiri kuona kukwira kwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 kana kuti vane utachiona weSARS-CoV-2 mumazuva mashoma adarikaya. Izvi zvingakonzerwe netingati kana zvikonzero zviri kana zvitatu. Chekutanga, tikona kuti tichine nzvimbo dzakakura dzakawanda dzine vanhu vasiri kuteedzera madanho aya atinogara tichitaura ekudzivirira COVID-19. Kushandiswa kwemamaski kwakaderera zvikuru. Tiri kuona zvakare pasina kuchengeteka kweprevention measure iya yekushambidza maoko kana hand sanitizing vanhu vasati vasvika panzimbo dzavanoungana uye tichiri kungoona vanhu vachifamba famba nekudaro tinoda kuti vanhu vafambe kana paine chavapresa kuti vafambe kana pasina vagare kudzimba dzavo.
Tiri kuona kuti matunhu ari kuchamhembe kwenyika zvakaita Matabeleland South, Matabeleland North neBulawayo matunhu anenge abatwa zvakasimba nechirwere ichi zvikuru muBulawayo. Zvii zvamungataura?
Ichokwadi vajonga kuti matunhu ari kuchamhembe kwenyika yedu anonyanya kubatwa zvikuru neCOVID-19 kana kuwana vanhu vakawanda vane utachiona weSARS-CoV-2. Izvozvo zvinokonzerwa nekuti bhodha rakakurisisa uye rinofamba vanhu vakawandisisa muAfrica riri pakati pedu neSouth Africa kuBeitbridge uko. Tine zvakare bhodha rekuPlumtree. Saka mabhodha iwayo ari kupinda mudunhu reMatabeleland South. Nekudaro nzvimbo iyoyo inodhererwa zvikuru neutachiona ihwohwo. Nekuda kwekuti South Africa kana takatarisa pamacases akarekodwa muAfrica so far, chingatoti chidimbu chepakati nepakati chiri kuSouth Africa, vakatodarika 700,000 mainfections. Nekudaro vanhu vazhinji maZimbabweans ari kubva kuSouth Africa kana vamwe vafambi vari kubva kuSouth Africa vachipinda nemunyika muno vanosvikira kuMatabeleland South.
Tinoonawo kuti hurumende ine urongwa hwekuvhura miganhu musi wa 1 December. Zvinhu zvamungakurudzira here kuti zviitwe tichiona uwandu hwevanhu vamuri kutaura vari kupinda vachibva nekuSouth Africa ihwohwo?
Hatingarambe takavhara ikonomi nekuti upenyu uye maeconomic activities anotiraramisa anoita kuti nyika yedu ienderere mberi anofanira kuchifambira mberi. Asi isusu tochiramba takasimbisisa matanho aya ekudzivirira kuitira kuti tizvidzivirire, asi tichiita kuti upenyu, tsika nemagariro edu, asi zvikuru economic activities dzichifambira mberi.
Havanga vari mukuru anoona nezvezvirwere zvinotapuriranwa mubazi rezveutano, Dr. Poshia Manangazira, vari parunare muHarare nestudio 7. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika mamiriyoni maviri kana kuti 2 million vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muAfrica. Vanhu vafa vasvika zviuru makumi mana nezvipfumbamwe zvine mazana mapfumbamwe nemakumi manomwe nevashanu kana kuti 49,975. Vanhu vapora vadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana manomwe kana kuti 1.7 million. South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi muAfrica yose. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose wadarika mamiriyoni makumi mashanu nemapfumbamwe kana kuti 59 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vafa muAmerica chete vanodarika zviuru mazana maviri nemakumi mashanu nezvinomwe kana kuti 257,000 vabatwa nechirwere ichi vachidarika mamiriyoni gumi nemaviri kana kuti 12 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vave kuda kusvika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mana kana kuti 1.4 million. Asi vapora vachidarika mamiriyoni makumi matatu nemasere nezviuru mazana mapfumbamwe kana kuti 37.9 million.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 pm svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 am 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Bato guru rinopikisa munyika reMDC Alliance rinoti nyika yakatarisana nematambudziko makukutu munyaya dzeupfumi, utano nemagariro evanhu nezvimwe uye matambudziko aya anopera chete nekugadzirisa nyaya dzematongerwo enyika. Godin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
Vachipa ongororo yemamiriro akaita upfumi hwenyika, muteredzeri wemutungamiri webato iri uye vaimbova gurukota rezveupfumi vatendai biti vati zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika nekuda kwekuti sarudzo dza2018 hadzina kufambiswa zvakanaka. Vabiti vati chirongwa chekusimudzira upfumi chetransitional stabilization program hachina kubudirira sezvinotaurwa nehurumende, vachiti zvinoshamisa kuti hurumende inoti iri kuwana mari yakawanda kudarika yayaitarisira asi iyo ichitadza kubhadhara.
You cannot claim a budget surplus when hospitals have no medicine.
Tinonzwa vamutulingube vachiti hurumende yakasara nemari yakawanda muhomwe mayo, asi tirikuona kuti vashandi havasi kubhadharwa. Tirikuona kuti kuzvipatara hakuna mishonga uye vana havasi kuenda kuzvikoro.
Vatiwo hurumende yava Emmerson Mnangagwa yatadza kutonga uye yaundonga upfumi, izvo zvasiya vanhu vanodarika zvikamu makumi manomwe kubva muzana vari varombo. Vabiti vati kunyange hurumende ichiti upfumi hwenyika huri kukura, zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Vatiwo hurumende haina kubata denda recovid-19 zvakanaka, izvo zvakavharisa makambani akawanda zvikasiya vashandi vakawanda vasina mabasa. Vatiwo vana vechikoro vakawanda kubva kumaruwa nemumisha inogara vazhinji mumaguta nemadhorobha havana kuwana kudzidza panguva yedenda recovid-19 sezvo vasina kuwana rutsigiro kubva kuhurumende. Vabiti vati pari zvino vashandi vehurumende kunyanya varayiridzi, vana mukoti nanachiremba vari kutadza kuenda kumabasa nekuti mihoro yavo inenge yakatopera vasati vaitambira. Vati chinodiwa munyika kugadzirisa nyaya dzematongerwo enyika pamwe nekutara mitemo inorambidza hurumende kushandisa mari isipo, izvo zvinozoita kuti idinde mari, izvo zvinozopedza simba remari yemuno.
We in the MDC Alliance propose that there must be a law that says the
panofanira kutodzikwa mutemo chaiwo wekuti hurumende inofanira kushandisa mari yainenge inayo kwete kuti mari yaisina. Izvi ndo zviri kukonzera matambudziko akanyanya munyika.
Asi mushandi mukuru mubazi rezvekubudiswa kumashoko mubato riri kutonga rezanu PF vatafadzwa mugwadi vati nyaya dzematongerwo enyika dzakagadziriswa pasarudzo dza2018 uye havasi kuzoteerera zviri kutaurwa navabiti nevamwe vavo.
Hapana kana chinoshamisira kana chinyowani chavataura ipapo. Kubva muna 2000 vachifoma bato ravo 99 kusvika pari nhasi wedzire kuti crisis ndo rinogara parurimi rwavatendai biti, ndo rinogara parurimi rwebato ravo. Asi vanhu vakazovabvunza kuti crisis inowanikwa kupi, vanova muzimbabwe vanoziva kuti crisis inowanikwa paharvest house, ndo pane crisis ipapo. Pabato ravo ndo mune crisis because hatichazikanwi kuti rinotungamirirwa nani.
Vanongorora nyaya dzeupfumi vachishanda nesangano relabor economic development and research institute of zimbabwe Dr Prosper Chitamba vati kunyange hazvo nyaya dzematongerwo enyika dzichikwanisa kuvhiringidza upfumi, nyaya yeworo ndiyo yanyanya kukanganisa nyika.
Kapane maleakages ekuti takakwanisa kuunza mainstitutional reforms anoadressa nyaya dzemaillicit financial flows, maleakages atiri kuwana nyaya dzecorruption, zvinhu zvinogona kushanduka zvakanyanyisisa.
Gurukota rezvemari vamutulincuve vachaparura bhajeti regore rinouya nemusi wechina iro rakatarisirwa zvikuru nevanhu vakawanda munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Bazi remuAmerica rinoona nezvekutambidzanwa kwemasimba reGeneral Services Administration razotenda kuti vaJoe Biden vebato remaDemocrats ndivo vakakunda musarudzo dzemutungamiri wenyika dzakaitwa musi wa3 Mbudzi. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump avanga vachiramba kutambira zvakabuda musarudzo vakatendawo nezuro kuti chikwata chavo chichatanga kutambidzana masimba nechiri kuumbwa navaJoe Biden chiri kutarisirwa kutora matomu musi wa20 ndira pavachatora mhiko yekutungamira nyika. Izvi zvave kureva kuti vaBiden vanenge votaura zuva rega rega nevanoona nezvekudzivirirwa kwenyika uye vari kutungamira muurongwa hwekurwisa denda recovid-19. Chikwata chavaBiden chinenge chopiwawo mari yekuti chitange basa zviri pamutemo. Vane ruzivo nezviri kuitika vanoti mukuru weGSA amai Emily Murphy vakatora danho iri mushure mekunge zvabuda pachena kuti vaTrump vainge vakundikana kuti dunhu reMichigan rirambe kutambira kukunda kwavaBiden. vaBiden vakatotanga kuumba dare ravo remakurukota. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica vadiwa mavinga.
Zvakakosha zvikuru kutongi wejekerere kuti vaTrump vabvuma kuti urongwa hwekuti vatambidze vaBiden masimba zviri pamutemo hutange.
Izvi zvinotiratidzei tichitarisa nyaya dzezvematongerwo enyika muAmerica?
Izvi zvinoratidza kusimbarara kwemasangano akazvimiririra anenge achifambisa basa rehurumende yeAmerica. Zvakakosha kuti pane zvematongerwo enyika kuve nemasangano akazvimiririra anomira nebumbiro remutemo renyika vasina kuvakarerekera, nekuti zvichida dai masangano ekuAmerica akarerekera divi rimwe chete urongwa uyu hwaisa kwanisa kuenda mberi.
Siwo vaMavinga, pane changa chakaipa here kuti vaTrump kana vanga vasiri kutambira zvakabuda musarudzo vazvipikise vachienda kumatare?
Hapana chakaipa zvachose kuti kana pachinge paine kugununʼuna panyaya dzezvakabuda musarudzo vaTrump vaende kumatare. Ndo basa rematare kuti vataure zvinofanira kuti zviitwe, asi hazvinaki kutambisa nguva yematare pasina humbowo, vanhu vachingonochema chema asi pasina humbowo unotaridza kuti pane kubirirwa kwaitwa. Zvinokosha kuremekedza nguva yematare.
Vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica vadiwa mavinga vari parunare kuBritain naBlessing Zulu Studio 7. Sangano rinomirira vashandi reZCTU rashora zvikuru kukwidzwa kwemari dzinobhadharwa nevatyairi vedzimotokari pamatoll gates nechikamu chinodarika 150 kubva muzana kana kuti 150%, richiti izvi zvichakonzera kukwira kwemitengo yezvinhu muzvitoro. Bazi reZimbabwe National Roads Administration kana kuti ZINARA rakazivisa nezuro kuti rakwidza mari yematoll gates kubva pamadhora 45 emunyika kana kuti $45 ichienda pazana nemakumi maviri emadhora kana kuti $120. ZINARA inoti motokari dziri pakati nepakati kana kuti maminibus idzo dzanga dzichibhadhara $80 emadhora kana kuti $70 pa toll gate rega rega dzakuzobhadhara zana remadhora $90 emadhora kana kuti $180. Mutauriri weZINARA vatendai Mugabe vaudza Studio 7 kuti vaona zvakakodzera kuti vakwidze mari iyi sezvo ZINARA isisiri kuwana mari yakakwana yekupa mapazi anoona nezvekugadzirwa kwemigwagwa anosanganisira GDF, makanzuro ekumaruva pamwe nemaguta. Asi munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vanoti uku kwava kukwira kwemitengo yezvinhu zvese munyika. Ngatinzwei vachitaura namutungamiri Nkomo weStudio 7.
Pachakonzeresa kuti maservices anenge achipiwa nevemabhizimisi kana vanhu zvavo vanopa mabhizimisi akasiyana siyana kana kuti maproducts anenge achifura neipapo, sezvo tinoziva kuti maproducts akawanda anoshandisa migwagwa kuenda kunzvimbo zvakasiyana siyana pavanotengesa. Zvinoreva kuti vemabhizimisi havagoni kuita absorb cost iyoyo. Maziviro edu ndeyekuti vemabhizimisi vanoti pachirungu you pass the cost to the consumer, zvinoreva kuti unoendesa cost kana kuti mbadharo yaunenge wabhadhara pane ayo wekutenga wekupedzisira. Saka zvinoreva kuti maservices nemaproducts zvavo zvatinotenga zvinotiraramisa zvese zvichatokwira nemajini inogawo yenzana neinenge yabhadharwa nemunhu webhizimisi, because munhu webhizimisi ari pabhizimisi ka haagoni kushandira vamwe vanhu ari pabhizimisi kuti aite mari sezvatinoziva tese. Saka kukwira kwematoll gates zvinoreva kuti maproducts ake maservices ake anotokwira zvekare.
Asi hurumende vaMoyo iri kuti pari zvino mitengo yezvinhu yanyatsogadzikana, Saka zvamuri kutaura izvi tingati ndizvo chaizvo zvichaitika kana kuti kufungidzira.
Hakusi kufungidzira kuti mitengo yema products nema services isakwira here. Ichokwadi kuti kana ma toll gates akwira vaya vanofambisa ma services avo nemigwagwa kana kuti vanofambisa ma products avo nemigwagwa, ma products akawanda anogona kugadzirwa pane imwe dhorobha achidiriverwa pane rimwe dhorobha, zvinoreva kuti mitengo yezvinhu inotokwira chete. Vamwe vanenge vachifamba vachifura ipapo, angava magweta anenge achidimbura madhorobha achienda kunomirira maclients avo kwakasiyana siyana, anofura achibhadhara ka tollgate iroro, anongowedzera ke mutengo uyoyo paanenge akutokupa invoice. Saka kukwira kwema tollgates zvinoreva kukwira kwema products nema services.
Vanga vari munyori mukuru wesangano reZCTU vaJafet Moyo vari parunare muHarare namutungamiri Nkomo weStudio 7. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Ethiopia yaudza varwi vari mudunhu reTigray kuti vakasakanda zvombo pasi vari kuzorwiswa zvakasimba muhondo yauraya mazana nemazana evanhu. Asi masangano anorwira kodzero dzevanhu ari kukurudzira hurumende yeEthiopia kuti iremekedze kodzero dzevanhuwo zvavo vari mudunhu iri. Mutungamiri wenyika yeEthiopia vaAbiy Ahmed vapa chikwata cheTigray People's Liberation Front kana kuti TPLF kusvika mangwana kuti chinge chakanda zvombo pasi. United Nations iri kutarisira kuzeya nyaya iyi nhasi. Dunhu reTigray rinoti riri kuda kuzvisunungura kubva kuEthiopia. United Nations iri kutarisira kuzeya nyaya yekusagadzikana kweEthiopia nhasi. Mwanasikana wavaJamshid Shamad avo vakapambwa neIran mwedzi mina yapfuura anoti baba vake vari kurambidzwa kumirirwa negweta ravanoda uye vachimanikidzwa kupfuma mhosva yavasina kupara pamavhidhiyo. VaJamshid vaigara muAmerica uye vabereki vavo nayo vakaberekerwa kuGermany kunyangwe vabereki vavo vari vekuIran. Iran yakatenda kuti vasori vayo vakapamba vaShamad kunofungidzirwa kuti kuDubai uye iri kuvapomera mhosva yekuve nechekuita nekubhombwa kana kugadzirwa kwebhambu rakauraya vanhu 14 muna 2008 munyika iyi. Kurukota rinoona nezveupfumi muzvinafundo mutori Nube nemusi weChina vari kutarisirwa kuparura bhajeti ravo regore rinouya. Kozvii zviri kutarisirwa nevashandi, vashandirwi uye nyanzvi munyaya dzezveupfumi? Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Muzvinafundo Ncube vanoti bhajeti regore rinouya rinenge rakanangana nekuzadzikisa zvinangwa zvehurumende zviri muchirongwa chemakore mashanu chayakaparura chinonzi National Development Strategy 1 kana kuti NDS 1 2021 kusvika 2025. Muchirongwa cheNDS1 hurumende inoti ichaedza kukwenenzvera zvinhu zvinogadzirwa munyika kuti zvitengeswe kunze nemari iri pamusoro. Mutungamiri weEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti EMCOS Dr. Israel Murefu vanoti vari kutarisirawo kuti hurumende mubhajeti iri imire kushandisa mari yaisina.
Tiri kutarisira balanced budget, bhajeti rinenge risina deficit yakanyanya kukura, kana kuti kana paine deficit, funding ye deficit yacho haifaniri kubva ku Reserve Bank, inofanirwa kubva matingati muma money market kana ma capital markets. Tiri kutarisirawo zvakare zvema tax concession, nokuti mabhizimisi ataxwa zvakanyanya, uyewo nekuvashanda kuti vawanewo ma tax concession kana kuti tax relief, nekuti mitengo yezvinhu yakakwira.
Ko, ivo vashandi vari kutarisirawo zvipi? Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vanoti
gore negore vashandi tarisiro yavo ndeyekuti ma expenses ehurumende kana tingati budget i budget inofanira kutarisa varombo kana kuti vanoshupika vakawanda vari kushaya mavasa saka tiri kutarisira kuti hurumende inofanira kuvatsira kuti maprograms anechekuita nekuti mavasa awanike zvekare tiri kutarisira kuti mari yehurumende ngaiende panyaya yehutano
Imwe nyanzvi munyadzo zveupfumi vaVictor Boroma vanotiwo zvakakosha kuti hurumende imire nyaya yekupa vashandi mutero wembwa semihoro.
Mukada kutarisa mihoro inowanikwa nevashandi vehurumende iri kuita kuti vatadze kuraramisa mhuri dzavo kana kuti vaite mabasa nemazvo. Vashandi vehurumende vakapiwa mari inokwana iyo inonzi living wage. Zvinoita kuti vemakambani akazvimirira ega vapewo mari dziri nani kuvashandi vavo ende upfumi hwenyika hunobudirira nekuti zvinotengwa mumashopu kana kuti muzvitoro zvakasiyana siyana zvinowanda uye makambani anogadzira zvinhu izvozvo achawanawo mabasa
nyanzvi munyadzo zveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanotiwo nyaya yekwira kwemitengo yezvinhu yakakosha uye inoda kugadziriswa
pabudget riri kuitwa naminister of finance tiri kutarisira kuti rinofanira kunga richiramba richidzikamisa upfumi hwenyika kunyanya rakanangana nemitengo yetingati inflation stability takawana kubva muna July pauya auction system inofanira kuitwa reinforced tichipinda muna 2021 kuti zviite saizvozvo tiitasira kuti minister of finance budget ravo rinofanira kunga richiramba richibhalanza maresources pasaita budget deficit saka izvi zvichasvika panguva yekuti vacivil servants havazokwanisi kunge vachiwana mari yavakutarisira madzama nemadzama emari nekuti minister of finance panofanira kusunga mari kuti mari ichawanda neeconomy saka pain yatinofanira kunga tichiita go through kuti tibudirire nemaobjectives edu ekustabilisa economy saka mari iyoyo inoishitambira vanhu inozonga yava nemeaningfulness kumberi kwatiri kuenda uko
ko marwadzo aya anopera riini vamugano vanopindura
asi ndinofunga kuti pain iyi inotanga kuzopera taakusvika pakati pegore 2021 kana mari yavakwanisa kutenga nekuti kana mitengo ichidonha sezvatiri kuona inflation ichidonha kunyanya mari ichatanga kuzotenga zvakanaka
asi nyanzvi munyadzo zvemabhanga vagilbert mponda vane muonero wakasiyana
saka tiri kutarisira kuti maadjustments avanga vachiita mugore rino acharamba achienderera mugore ratiri kupinda rino mabudgets avari kuita kuti vashandi vehurumende macivil servants muhoro wavo uve wakaadjustwa zvinoenderana nebasa ravanoita saka izvozvi tiri kutenda kuti vachazviita in stages
kwengu hazvo kuine chirwere checovid-19 charura munyika nekunze vanhuve vanoti vari kutarisira kuti upfumi hwenyika huchakwira nezvikamo zvinodarika zvinomwe kubva muzana kana kuti 7.4% gore rinouya asi vamwe vanoti havo vanotenda maruva vadya chakata ndakamirira studio 7 muwashington dc ndini blessing zulu
Kwazwai, vatereri veStudio 7, ini ndiri Maigove. Ndinokoka kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki, chirongwa The Connection, nhasi manheru na8pm. Muchirongwa ichi tiri kuendera mberi tichidzeya nyaya yekuparira kwechirwere checovid-19 munyika. Tichange tichitarisa zvekare zviri kuitika muzvikoro. Panguva iyo, vadzidzi vari kugadzirira kunyora bvunzo dzavo. Vamwe varairidzi vachiri kuratidzira mihoro yavari kutambira. Uyezve, chirwere checovid-19 chotekeshera. Muzvikoro muri Zimbabwe mzakangano kuteerera chirongwa ichi na 8pm manheru ano muineni Mike Hove
tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio 7 at vuvnews.com munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pawww.vuvshona.com Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichitumirai zvakanaka vateereri.